Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikunguru 19 2019 nguva dzava 7 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vasazvizvarwa zveZimbabwe madzimai kunyanya kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiriyo kuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo.
Masangano emadzimai okurudzira kuumbwa kwekomisheni inoferefeta nyaya dziri kupomerwa mukuru wechechi ePhD Ministries vaWalter Magaya.
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yetu yataisoitambira idzore revalue yemasalari yetu angari ma$500 ma$450 vochinja neinterbank rate votipa.
Vashandi vehurumende voramba vachinetsana nehurumende pamusoro pemari yavo yemihoro. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vari kurapwa kuchipatara chekuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti hurumende nemasangano ose anoona nezvekodzero dzevanhu pamwe nekudzivirirwa kwemhirizhonga anofanira kuongorora zvine udzamu nyaya dziri kupomerwa mukuru wechechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries kana kuti PhD vaWalter Magaya dzekubata vakadzi chibharo idzo rinoti dzapararira munyika yese mumapepanhau nepamadande mutande. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe, Maironika Mumbire vati vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kutaurwa pamusoro pavaMagaya uye panofanira kuumbwa komisheni chaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena uye kana pakaparwa mhosva dzotongwa. Vati chiri kushamisa madzimai neveruzhinji ndechekuti vese vari kumbobuda pachena kuti vakabatwa chibharo nenzira dzisina kururama, vakadzi vechidiki uye mushure mokubuda pachena zoramba kuti ndozvakaitika uye havazodi kuti nyaya dzavo dziende kumatare kana kumapurisa. Vati nokuda kwaizvozvo vari kukurudzira Zimbabwe Republic Police, Gender Commission of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission navose vane chekuita nekodzero dzavanhu kuti vaumbe komisheni ichaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena. Amai Mumbire vati kuparamende inofanira kudzika mitemo inochengetedza madzimai nevasikana mudzisvondo. Mukuru weWomen's Coalition Amai Sally Ncube vati ongororo iyi ichabatsira zvikuru kuburitsa pachena pamwe nokupindura mibvunzo yakawanda iyo ine veruzhinji.
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vasazvizvarwa zveZimbabwe madzimai kunyanya kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiriyo kuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo kobva kwanzi vana kana vachinge vabuda pachena kuti ndozvo vakasangana nazvo vozodzokera sure pane zvavanenge vataura. Saka nhau iri pano yashedzerwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe ndeyekuti nyaya idzi dzatenderera dzaakutiita kuti tibatire ura maoko uye isu tiri vatenderi sezvizvarwa zvenyika ino yeZimbabwe hatichazivi kuti kumachechi uku kwakambomira sei. Saka tiri kuti vane chokuita vane mabandiko akasiyana siyana vanoita kuti nyika yedu isava nenyaya dzemhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana kunyanya nyanya dzekubatwa zvibharo kugaro kwemadzimai nevanasikana mumakereke. Tiri kuti isusu ngapaitwe tsvakurudzo neongororo ruzhinji rweZimbabwe rugoziva kuti zvii zviri kuitika tikozvorera ipapa.
Mukuru wesangano remusasa project amai netimusanhu vati kune madzimai echidiki mashanu akatombomhangara nyaya dzekuti vainge vabatwa chibharo navamagaya, asi vakazoshamiswa kunzwa madzimai aya ave kuti ainge asisade kuti nyaya idzi dzienderere mberi. Pavabvunzwa kuti havaonerese kuti vamwe vakadzi vanotaura manyepo pamusoro pavamagaya vachida kuti vagopiwa mari, amai musanhu vati ndosaka pachifanira kuongororwa kuti zvibude pachena.
So we have not come here kuti tizosvibisa munhu. Tiri kuti ma cases ari kubuda are a cause for concern. So it may come out that there is nothing going on. So this is what we are just want kuti whatever is happening let be subjected to an inquiry. So apana asvibisiwa unless painati vamagaya vakasvita.
Sangano iri ratirinoziva kuti madzimai anoomerwa kumhangara nyaya dzekubatwa chibharo, uye vari kukurudzira vose vangave vakabatwa chibharo kana zvisakarurama navamagaya kuti vabude pachena, uye rakazvipira kubatsira kuti nyaya dzavo dzimhangarwe kumapurisa nekumatare edzimhosva. Amai musanhu vati vose vanoda kubatsirwa kana kumhangara nyaya dzavo kana vane zvavanoziva vakasununguka kuita izvi pachena vachishandisa nhamba dzemafoni dzisingabhadharwe dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzinoti 0808-0230, Musasa Project 0808-0074, neZimbabwe Women Lawyers Association 0808-0131. Amai mumbire vatiwo vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi, uye vanofara kuti ZRP yakatopindura tsamba yavo ichiti ichashanda navo panyaya iyi nebandiko rayo reVictim Friendly Unit. Pavabvunzwa kuti pane urongwa here hwekunoratidzira kumuzinda kana kuchechi yePHD Ministries, amai mumbire vatiwo pane mamwe matanho avari kutora avachazivisa mukufamba kwenguva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya sezvo mutauri wavo vaAdmaya Mango vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Tabatawo gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza avo vati titaure nemutauri wavamagaya. Munyaya yakada kufanana neino, mukuru wesvondo yeRGM End Time Message vaRobert Martin Gumbura vakakandwa mujeri muna 2014 kwemakore makumi mashanu mushure mekubatwa nemhosva yekubata chibharo madzimai emusvondo mavo. VaGumbura vari kupika vari kujeri guru rechikurubhi muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mang.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kurapwa vari muchipatara chekuSouth Africa. Izvi zvaziviswa nhasi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vanga vachitaura pamusangano webazi remadzimai ebato ravo reWomen's League muHarare. Vachitaura pamuzinda webato ravo vaMnangagwa vati vaChiwenga vari kurapwa kuSouth Africa uye vari kuita zvakanaka. VaChiwenga vagara vachienda kunorapwa kubva zvavakagadzwa semutedzeri wemutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna mbudzi 2017. VaChiwenga vave nemwedzi yakati kuti vasingaonekwe munyika, asi pange paine mashoko anga achifamba padandemutande achitaura nezveurwere hwavo. Gore rapera muna gumi guru hurumende yakabuda pachena kuti vaChiwenga vakanorapwa kuSouth Africa zvitevera kukuvara kwavakaita pakaputika bambo kuBulawayo muWhite City Stadium muna Chikumi. Muchiitiko ichi vaMnangagwa havana kukuvara, asi mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nevamwe vakakuvara. Kunyange hazvo hurumende yakapa mapurisa nemauto mari yekubatsirikana inosvika madhora mazana emaRTGS svondo rapera, vamwe vashandi vehurumende vakaita sevarairidzi, madhokotera navana mukoti vatambira nhasi havana kupiwa mari iyi, asi hurumende ichiti pane zvimhingamupinyi zviripo zviri kukonzera kuti mari iyi isabhadharwe, ichiti pane kunetsana kwemabhanga nekambani yePaynet iyo iri kuti haisi kuzoshanda nemabhanga emunyika kusvika abhadhara chikwereti. Hurumende inoti hayo vashandi wose vachapuwa mari yekubatsirikana iyi nhaurirano dzemihoro dzichienderera mberi. Hurumende inotiwo iri kuda kupa vashandi ava mari inosvika zana remadhora, asi ivo vashandi vachiti vanoda mari inosvika zviuru zvina zvichienderana nekushaya simba kwedhora reRTGS rave kushandiswa munyika. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nezuro rakakurudzira varairidzi kuti vatange kuratidzira nhasi richiti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende pakutaurirana kuri kuitwa. Vana chiremba navana mukoti vanonzi vave nenguva vachienda kumabasa mazuva maviri chete sezvo vari kutiwo havana mari. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari idzodzo hatisati dzapinda mumaakaunti evanhu, vangoswera vachingobvunza kuti tichasvika nguvai. Asi zvazvo chero patichapindira ipapo hatisi mari ngavabatsire nechero nzira, nekuti imari yagara iri shoma shoma tichitarisa manidzi avo ezuva nezuva.
Imi sesangano rinomirira varairidzi muri kuti imari inokukwanira inofanira kuwedzerwa nehurumende?
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yedu yataisotambira idzorere value yemasalari yedu angari ma$500 ma$450 vochinja neinterbank rate votipa, nekuti mari idzi pataingodzipiwa taienderana neraramo mararamirwo anga achiitwa muZimbabwe. Cost of living yatokura kuwedzera kudarika ipapo, saka vakabotidzorera value yesalari yedu chete tinokwanisa kumborarama nemhuri dzedu tichiita zvekushingirira nisezvo zvinhu zvatowedzera kukukwira.
Sesangano reATUS muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira svondo rinoya sezvamakataura, zviri kufamba sei?
Wangu zvikoro zviri kuvhara musi wa22 July, hakuna chikoro chichazenge chichivhurwa. Maticha ati kutaura nawo aneta, vanhu vazhinji vatopedzisa kutoita zvirauro nhasi zvekotoro ino. Musi wa22 hakuna chikoro chichange chichivhurwa nenyaya yekuti varairidzi vari kuda kuti vabhadharwa mari inoita kuti vatenge. Tinozivawo kuti pane vamwewo vemamwe maorganizations vari kukurudzirawo kuti maticha aende kumabasa, asi maticha ari kutovarambira vachitobuda kumaunion kwavo. Saka tichaenderera mberi tichiratidzira maticha ari kuenda kuholidhe nekukurumidza kubva musi wa22 vaakumbonozoora vachitsvagira mhuri dzavo zvikwanisiro, sezvo embulaya wedu atadza kutibhadhara, atadza kutipa mari inoita tikwanisa kuchengeta mhuri dzedu.
Asika hurumende iri kuti ichiri kuda kuti munge muchitaurirana, hamuna kukurumidza kumedza kutsenga kuchada here?
Nyaya yekutaurirana inotaurwa nehurumende inyaya yekutenga nguva vasina chavari kuuyisa patafura, ende vanhu vavanotuma kuti vauye kuzotaurirana nesu vanenge vari vanhu vanoda kutaurirana navo vachiti vakamirira isu, ishamwari dzavo. Hakuna nhaurirano dzinenge dzichiitwa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare kuwedza. Kunyange hazvo vamwe vashandi vehurumende vari kuti vave kudawo kutanga kuratidzira, sangano revashandi vemuzvipatara vanosanganisira madhokotera navana mukoti reHealth Apex Council rinoti nhengo dzaro dziri kuenda kubasa mazuva maviri chete. Vanotungamira mubatanidzwa wemasangano yevashandi weApex Council uyu vapanganai chivese vaudza Studio 7 kuti naivowo vange vasati vapiwa mari yekubatsirikana.
Nhaurirano dzevashandi vehurumende dzasvika padanho repamusoro. MaApex Council ese akasangana nehurumende svondo rino iro svondo rinei ndokuwirirana kuti vachafanopuhwa kusheni. Vari kupuhwa 50% macivil servants of their total package yaJune as kushen only as one off payment. Kana tabva ipapo tiri kuenderera mberi kuti maprincipals haasati akonsida chichemo chedu chekuti mari yedu tinoda kuti ivaluate ikwanise kutenga zvayangoita kudhara, hatichikumbira kuwedzera zvemuhoro. But we are saying they must use apply interbank rate or use inflation adjustment kuti masarari dzedange aiita zviri nani. So ndofunga zvichiri kuongororwa kumusoro, zvakanzi as soon as possible we are going to meet again topuwa final position negovernment.
Asi vakataura here kuti sei vakangotanga vapa masoja vamwe vasina kupiwa?
Vakangoti sezvo masoja variwo vanotanga kupuwa,
Saka vakangotanga one kupa masoja ndo vanotanga kutambira pei.
Saka yenyu haina zuva ratamati manyatso ziviswa kuti inopinda rini.
Ya zuva rina kuzovakati nechikonzero chekuti pei neta haisi kushanda ingadai yakatopinda vaine zuva rinokwanisa kutarika. Asi apa manje mabhadhariro ari kuitwa mabanks akachinja payment system. Asi kubva patakataurira napacho musi wechitatu vari kuti kusvika kupera kwemwedzi inofanira kunge munhu wechawana mari yake mwedzi waJulai.
Chii chakachinja apa pakutambira kwamba muchiita?
Paynet ndiyo yaisifambisa kubhadharwa payment system yenyika kusanganisira mabhengi nechii. Saka vakatiwo vawithdraw that service because vanenge vaitutsumwa hatize zvikonzero zvavo.
Avo vanga vari mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano evashandi vemuzvipatara weHealth Apex Council vapanganai chivese vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuMorocco ratongera rufu vatsigiri vatatu vechikwata cheIslamic State zvitevera kugurwa musoro kwevashanyi vaviri vechidzimai vanobva kuScandinavia apo vaikwira gomo reAtlas. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vamira kupa uchapupu pamberi pekomisheni iri kunzwa nyaya dzavari kupomerwa dzeuori vachiti havangarambe vachitaura pamberi pekomisheni iyi sezvo isiri kuvabata zvakanaka. Muri dzinodarika zvuru zvesere dzinonzi dzakatarisana nekuparadzirwa dzimba dzadzo kuruwa mushure mekugariswa zvisiri pamutemo pane rimwe purazi revemushandira pamwe inodyidzana nezanupf. Ndinodzokorera zvakare, mushure mekugariswa zvisiri pamutemo pane rimwe purazi nevemishandira pamwe inodyidzana nezanupf, mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari vepaSolomon Farms Private Limited iyo iri muruwa vanoti vari kugara vakabatira hora mumaoko zvichitevera matsamba vakapiwa nechikonzi ekuti vange vabva papurazi iri panosvika musi wa26 chikunguru. Matsamba aya akauya zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yekugariswa zvisiri pamurau kwakaitwa vanhu munzvimbo iyi nevemishandira pamwe mishanu inonzi inodyidzana nezanupf inoti Solomon Mujuru, Shingiriro, Divine Favored, Low Income House Housing Trust pamwe nevaduku Housing Cooperative. Sachigaro wekomiti inomirira vagari vemusha weSolomio yeSolomio Residents Association kana kuti Sora vamiwa dikachere vanoti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dzichasara dzisina pekuisa misoro kana kupukanya kwedzimba idzi kukaenderera mberi. Vakachere vanotiwo vana vanodarika zviuru zvishanu vanogara munzvimbo iyi vachasara vasisaende kuzvikoro kana nzvimbo iyi ikapazwa.
Matambudziko anosangana nevanhu vapwanyurwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro, mune chembere neharahwa, mune mhuri dzakasiyana siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha. Saka vanhu vakapanyurwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti.
Mumwe mugari amai Monica Chisaira vanoti chinonyanyovarwadza ndechekuti vakashandisa mazakwatira emari pavakatengeserwa mastendi aya nevemishandira pamwe iyi uye mukuvaka dzimba dzavo vachinzi vaizopiwa matsamba anoratidza kuti ndivo varidzi vemastendi kana vachinge vapedza kubhadhara mari dzavainzi vabhadhare nevemishandira pamwe iyi.
Takabvisa mari dzakawanda kuti tichibhadhara mastendi plus dzimwe dzekuvaka kwatakaita dzinotosvika kuma30,000 nekuti kubvisa mari yestendi yakatosvika kuma$15,000 $16,000 ikoko tichinzi tiri kupiwa mapepa. Zvakazotishamisa takuona pakuya eviction order, tsamba yeeviction order instead of kupiwa matitle deeds atanga tanzi tichapiwa mapepa.
Kunyange hazvo vagari vakapiwa matsamba yekuti vange vabva panzvimbo iyi panopera mwedzi uno, mumwe mugari wenzvimbo iyi vaZefanaya Mukaro vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vatungamiriri vemushandira pamwe iyi vari kuramba vachitora mari kwavari vachishandisa zvematongerwo enyika.
It from 2013 kusvika izvozvi tinenge tichingoramba chingoitiswa musangano tichingoenda musangano izano asi pasina chiri kubuda. Right now tapuwa matsamba eviction order but hatisi kuona chiri kubuda chacho. Musangano taingoenda mari tungobhadhara asi hatisina paperwork yatinayo inoratidza kuti zvechokwadi aya ndo madeeds epatogara zviri kutoti zvishungurudza izvo zviri kuitika.
Vakachere vanoti sesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi vatotora danho rekutaurirana nevaridzi vepurazi iri iro rinova pasi pekambani rinodaidzwa kuti Landela Safaris vachiti nhaurirano dzavo dzave pachinhano chepamusoro.
Takaronga chirongwa semhuri yeSolomio kuruwa chekubatana kuti tifambe tiri pamwe chete titaura nezviri mwe chete tichienda kumuridzi weland ino anonzi Landela Holdings kuti titaure naye. Tikwanise kuti kana tabatana tibvise macooperatives nema land barons vakangotora mari dzedu dzakawanda chaizvo asi havana kupa muridziwe nzvimbo ino iyi mari anofana kuvapa kuti tinge tichigara zviri pamutemo. Saka chirongwa ichi cheresidence association chirongwa chakanaka, chirongwa chine chinangwa chakanaka chekuti tikataura nemuridzi zvinhu zvedu zvinenge zvichiendeka. Saka ndo stage yatiri, tiri pakati nepakati pekunegosheta nemuridzi wenzvimbo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Sachigaro wemubatanidzwa wemushandira pamwe iyi uyo uri kudaidzwa kuti Consortium of Solomio Cooperatives vaozwa kugwanzura avo vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakazvimirira vakakundwa nenhengo yeMDC vasati vadzokera muzano PF vakaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vachiti vari pakati penhaurirano nevebhanga reZB Bank ravanoti ndivo varidzi vepurazi reSolomio iri asi munyori wekambani yeZB Bank vahard life naringo vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti havana chavanoziva nezvenyaya yepurazi iri vachiti sebhanga havana chekuita nepurazi iri. Tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 kumahofisi anopa mapepa enzvimbo kana kuti title deeds yakaburitsa pachena kuti purazi iri riri maoko eSolomio Farms Private Limited inova kambani iri pasi peLandela Safaris. Mumwe mukuru wekambani yeLandela Safaris iyi vaBerry Deacon vakati tichaure magweta avo nezvenyaya iyi. Rimwe remagweta eLandela Safaris vaEfrem Ndlovu vakati taure nerimwe gweta vaBlessing Dube vari kubulawayo vanove vari kutungamira nyaya iyi asi vaDube havasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe divi rebato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Asi vanoruzivo nezvenyaya iyi avo vari mubato reZANU PF vasina mvumo yekutaura nevatori venhau vanoti bato ravo harisi kufara nekushandiswa zvisirizvo kwakaitwa zita rebato ravo navagwanzura nevamwe vavo zvavanoti zviri kusvibisa zita remusangano wavo. Magwaro ekumatare anoratidza kuti vemishandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuru yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo Solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo. Nyaya yechikiribidi papurazi iri yakabuda muThe Zimbabwean muna 2013 ichibata zita revaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, vaimbove gurukota rezveminda vaHebert Murerwa, vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu amai Petronella Kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu Solomon Mujuru vaJoel Mujuru. Ndakamirira Studio 7 kuruwa ndini Thomas chiri pasi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Gabriel Matemba, akawana mubairo wechipiri mumakwikwi eClean Tech Competition ayo akaitirwa kuNew York svondo rino. Matemba, uyo anogara kumbare achidzidza kuPrince Edward School, anoti zvakakosha kuti vechidiki vasatye zvidzidzo zvescience, technology, maths neengineering izvo zvinozivikanwa nekuti STEM, nekuti zvidzidzo izvi zvinokwanisa kuvasvitsa kumberi chaiko chaiko muupenyu hwavo. Mukomana uyu akapiwa mari inoita zviuru zvinomwe zvemadhora uye anoti achashandisa mari iyi mukugadzirisa zvimwe zvaanoda kugadzira mune ramangwana. Matemba ari muAmerica pamwe chete navatrust Chiambuka vanoshanda nesangano reElevate Trust rinobatsira vechidiki vari kudzidza zvidzidzo zveSTEM vachiyambuka vari mugungano reInnovators Hub Club iro Matemba ari nhengo. Marvelous Mhlanganya uye Studio 7 abata Matemba kuti tinzwe zvizere.
Anunzo ofara chezvike kuti ndakwanisa kunge ndichibudirira tandabva kumba zvinhu zvavasina umoya zomira zvakanaka tichiedza kugadzirisa kuti project inge zvese tichibatanidza tichitipanhuwana takwanisa kubatanidza tagadzira project yedu tikaya nayo tikakombita ende anunzo ofara zvakanyanyisa kukunda sekwandaita mucompetition.
Wakaziya sei nezvemakwikwi aya?
Clean tech competition tinoapply online this year kwakaapply vana vanotodarika ma1000 vanga vane maprojects I think 560 more than 560 ma projects are apply. Saka vanosarudza vana ma finalist 30 per each category. Pane 2 ma categories. Saka ndakatofara nditona stela yangu tiripo pa ma finalist team. Vatatozomirira tikona stela yangu tiripo project yatosvika ma finalist team ndakazofara. Saka pane 2 ma finalist team. Pane mane 10 veku clean tech competition kwete 10 veku resource preservation. Saka in project yangu yanga yeku resource preservation. Vanenge vari pa each category vanobva inso vanenge vachikombita vari vega. Then now kombita vari mukategori yavo saka takabva tauya kutanga kukombita saka kategori yangu ndakakwanisa kukunda kuti ndakaita number 2 tawina mukombe nemamedal atitonawo kuno tinonzwa kufara nekunda kwatirikuita nekuti zvirachizvikufamba zvakanaka.
Muri kuwanikwa muchiwana chii mushure mekukunda?
Kana waita number 3 unozopiwa 4000 yekuti ungochibatsirika paproject yako iscale up saka isusu taida number 2 tikupiwa 7000 tichazouya painouya tova tascale up project nekutenga mamwe masensors nezvimwe zvinodiwa paproject kuti project yedu ikure itiyense pamusoro iwanike kuti tisumudzira nyika yedu.
Semukomana wechidiki zvii zvaungakurudzirawo vamwe vangange vari kufunga kuita zvidzidzo izvozvi zvescience and technology?
Semukomana wechidiki ari kubva kuZimbabwe nahando ndinongokurudzira vanhu vachititanga maprojects vari kuda kupinda nezvestem zvescience technology engineering and mathematics kuti unofanira kunge uchitoshanda kunyanya mapractical more than theory kuzwawanza theory stake hapana chaunongova kunzwisisa kana takuya mufield because the real world tinoichita izvo zvepractical. The other thing ndeyoti timinga nemaopportunities zvinhu izvi zvinofambidzana but zvinozosiyana because chi maopportunities unokwanisa kuzowana chi unokwanisa kuzowana mamwe kumberi but time lost ka it will never be regained again. Saka tichitongotanga kutoshanda nhasi ubva wabvisa procrastination paurarama kwako kungoti kuino nhaa ndichazozviita ndichazozvitayo just do it.
Uyo angari Gabriel Matemba achitaura ari parunare muNew York naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames cheNetball chakundwa zvakare 77 kwa47 neJamaica. Asi mangwana kunenge kuine mitambo inonakidza zvikuru sezvatiri kupiwa naMichael Cariati.
Munhandare iyi muchange muine mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos uyo wauya panguva iyo makepekepe neDimbare dzese dziri kutatarika mukaso laga Premier Soccer League. Dynamos iyo iri pamusha haina kupamidzira mari yepagedhe kubva pamadhora 10 zvekuti nhandare iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu apo vatevere zvikwata zviri izvi vari kuya kuzokuzirira zvikwata zvavo kuti paite musiyano panopera mutambo. Mitambo pazvikwata izvi kunyanya wekutanga mumwaka unonetsa kududzira kuti achakunda ndiani zvekuti muteveri wemagreen machine vainnocent mutena vanoti tsvimbo ingangowira kwese kwese.
Aiwa, inenge rivo is not predicted by him, by form. Inole kuti either win against the other team can win.
Mutambo uyu, woya panguva iyo, Dynamos, yave nemurairidze mutsva, Tondirai Ndiraya, uyo akatsiva Lloyd Mablanyo Chigove, asi Capes United, ichiri na Lloyd Tembwe, uyo aivepo apo Dynamos, yairairidzwa na Lloyd Mtasa mwaka wapera. Mumwe muteveri wemagreen machine Michel Sale anoti Chitembwe anoziva kuti basa rake richengetedzeke anofanira kurova Dynamos kunyange zvikaoma sei.
Tinotenda zvikuru Michael vatereri musakangano kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa zvinoreva danho ratorwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rekuti nyaya dziri kupomerwa Prophet Walter Magaya dziferefetwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana. Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa kuleli dolobho lapho ebezisidla amathambo engqondo phezu kokuxokozela kusokuhlasele leli dolobho.
Bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna ubulawayo ohlonipha izifiso zabahlali.
Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga iCushion Pay bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Sonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamantombazana abangaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe babe lo mhlangano namhla bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana abangamalunga esonto yakhe ye-Prophetic Healing Deliverance abesebafumbathisa ukuthi bengamvezi. UMavis Kamause ethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa abesifazane bengaveza okuyabe kubehlele baphanga bachedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokhu kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni ye-WhatsApp etshengisa umuntu ofana loMagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimi kakhe. Emazwini abo kuntatheli zindaba afundwe ngumgcinisihlalo we-Women Coalition unkosikazi Ironica Mumbire bathi kuqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngoMagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokho kusekelwe ngunkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane ugender advisor ngesiNgisi enhlanganisweni ye-Women's Coalition.
Kungakho-ke njenge-Women's Coalition of Zimbabwe sithokora akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibisibile emasontweni emathurshini kuhamba njani ikakhulu sikhangelelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe silapho ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
UGudo uthi kumqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njenge-Women's Coalition of Zimbabwe siyahlukuluza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu ukuthi khona umnumzana Magaya nguyedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathi bengayemapholiseni bayekhuluma amacala abo baphinde babuyele emuva. Asisazwisisi ukuthi okwenzakalayo ukuthi besaba uhamba kanjani.
Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya, umfundisi Admire Mango, obengadobhi incingo zakhe zikamakhale kukhwini loba ukuphendula imibuzo yema WhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa nguMagaya, babalisa umuyi ofela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo, unkosazana Chipo Chakanyuka, unkosazana Petronella Donozo, olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga, labanye abathi uAngela Jarakupa, uNomsa Ruvaje, Charity Dlodlo, Losera Maruta. Umanyano we-Women's Coalition ucele amapolisa lenhlanganiso ezibalisa eyeZimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lephalamende ukuba kube lendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa nguMagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abahlali bakobulawayo bahlangene namuhla banquma ukuthi kufanele amakhansila aleli dolobho axotshwe kusalungiswa ingxabangxoza esaqhubeka lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane omkhulu wali khansili umnumzana Christopher Dube emsebenzini. Umhlangano lo buqoqwe inhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association, njalo bekunxuswe abahlali abadala bakobulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili ama-alderman, omabhalane o-town clerk, labo sibalukhulu baleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo behola lumhlangano umnumzana Paul Themba Nyathi.
Okumqoka okunqunywe izakhamizi zakobulawayo, ama-red pairs, ukuthi bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna uBulawayo ohlanzekileyo, bafuna uBulawayo ohlonipha izifiso zabahlali bakobulawayo. Bathi bafuna ukutyela laba abalethiweyo ukuthi amakhansela la nxa engahloniphi izifiso zabantu kungangcono asuli.
Bebegcona yini ukukhethana ngemhlobo kumbe abanye okhansila abathile?
Into enkulu abayikhulumileyo yokuthi babona engazathi amasiko abo abawejayeleyo bona kobulawayo kasahlonitshwa. Bathi lokho kungadalwa yokuthi laba abanye abantu abakukhansile kathesha abawazi wona lawo masiko.
Kungenziwa njani njengoba sibona ukuthi abantu labana bavotele?
Bavotelwa sibili abantu bona bana, kodwa nxa kadulalele okunye okuphumileyo khona ukuthi ingxenye ngesikhathi esizayo nxa sokukhethwa abameli kakhulu kukhansel baza ke bacabange kabili kathathu ngokuthi abameli labo kufanele bazele emaphathini yini kumbe kufanele bazele kuzakhamizi. Yikho uzwile kube lenye proposal khona phana yokuthi ama Red Pairs Association amabila iBura leBupra kumele bake bahlangane babumbe imithetho yokuthi amakhansela kufanele akhethwe njani njalo kufanele kube ngabantu abanjani. Okunokumqoka okukhulunyiweyo yokuthi abantu bakobulawayo bona ngokwabo bazizwe beyanikile njalo begconiwe ngesehlakalo abasibona sisenzakala ehofisini ka-town clerk.
ukwenza izinto ngendlela engajengisi ukuhlonipha, ikakhulu kwehluke ukuhlonipha nje ubulawayo njengobulawayo owaziwa njengedolobha umhlaba wonke jikelezi elihloniphekayo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi obephethe isihlalo emhlanganweni wabahlali bakobulawayo, sixoxela ekhona le kobulawayo. Abafundela ububalisi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda lamhlanje batshengisele bangena isitaladini betshaya itoyitoyi befuna ikolitshi libaphe impahla zamayunifomu abo ababhatalela nyakenye, kodwa kuze kube lalamhlanje belokhu bengakaphiwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abafundi laba bangene kulikolitshi ngompandula nyakenye, njalo bathi ikolitshi ababhatalisa amadola emelika angamathumi ayisithupha $60 ukuze bathole amayunifomu abalisa i-trapsuit, isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube lalamhlanje ikolitshi yabhotabhota ngodaba lwezigqoko zabo, kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitshini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitshi uDr Ngweni Moyo besithi bafuna ukubhatalwa imali yabo. Sixoxele omunye wabafundi uMkhululi Ndlovu obeke ukuthi sesiside isikhathi belinde impahla zabo, njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule.
On Monday babesivestedanje ukuthi ama-trekshutu mawulo bhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela gisa i-trekshutu or else ulizithengele i-trekshutu. So yikho thina sezesalukhuza sathi ngcono sizigqoke sibatshengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu labo abasithinti kahle njengama-students. Iyo nje into esilede lapha kulokunye.
Umqondisi weJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic ukhulumela abafundi bakhe wavuma umlando, kodwa wathi ikolitshi alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu, njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola leMelika. Iningi labafundi kuleli kolitshi lifunda nzima ngenxa yokuswelakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitshi. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhataliswa imali esiphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi obese Country Park edolobheni lakobulawayo namuhla, lapho avule ngokusemthethweni wokuza kwakhiwa amahofisi azancedisa abahlali baleli dolobho ngenhlelo zokulwisana lezidakamizwa kanye lencwadi zokuzalwa ezokuhambisa lezifakaza ukufa. Abaphatheke kulumbuthano ngumeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, umsitheli umnumzana Clemens Masango labanye. Bonke bakhulume ngokuqakatheka kwendawo eza kwakhiwa ngesikhathi abasakhulayo, ikakhulu abaphatheka kumavuzu phathi bebikwa besebenzisa imidakamiswa. Ukuza setshenziswa izakhiwo zesikhatshana kusakhiwa eziqinileyo ukuba ukuqhuba lezinhlelo. Imifanekiso esebulenjini ibonisa kule mota ezinkulu ezithwele ukudla lomnumzana Mohati ekwabela abagogekileyo. Uyabonakala njalo egida ingoma ethi kutongwa kwaro eyomculi uJa Preza eyande ukuzwakala emhlanganweni yebandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF lanqoba kule iwadi yeCountry Park emelwe ngumnumzana Kidwell Mujuru ekhansili. Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathi bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Amabutho lamapholisa abayiphiwa leyo mali ebithiwa ngeyokuphathisa ukulinyanga kuphela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano wogatsha lwabesifazana oyenzelwe eHarare ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga usesizwa ngcono kwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane angawuvezanga. Live talk namhlanje sixoxa ngamacala okudlwengu labesifazana awetheswa umfundisi Walter Magaya umkhokheli wesonto yePhD. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Iran lilandule imbiko ethi ibutho leMelika lawisa indizamtshina yalo engelamtshayeli e-drone. Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma useyazise ukuthi kusaye kuphenduka kudale elikucwayisisa ngokungathembeki ele-state capture esithi indlela abuzwa ngayo ngeyokumhlukuluza nje ukuphela, ngakho kaseyikuphenduka. Umbukiso womsebenzi wezokwemba walonyaka oyenziwa kanye ngomnyaka othiwa Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo 2019 uphele lamhlanje kobulawayo abembi abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngoba basebenze masinya ekubapheni amalayisensi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Evula umhlangano walamuhla wezokwemba, umphathintambo wogatsha lwezokwemba, umnumzana Polite Gambamura, uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende, njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane. Abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lomthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uncome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu, siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors. Loba bekungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha bazabehlezi bebukisa.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sisikhala ukuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa sekubona kusenzakala. For instance indaba abathi i-cadastral system ukuthi sokulama problems akhona, ukuhluphana kwabantu, ubudlongodlongo egangeni, abantu sebelela ama-claim omunye besithi la yindawo yakhe, omunye afike ethi indawo yakhe.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lomthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongo umthetho ubusulusi kakhulu. Engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumbe kumbhadala kumbe bafuna ukudlala ngathi we don't know because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu. So uthi uyahamba le mapholiseni uthi uyaripota uyifind ukuthi amapholisa lawo futhi ayatshekesha futhi they take side yakhonoko kumbe they are being overpowered by the political side we don't.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu leZimbabwe elebhola lokuqaga elama James linqotshiwe ngeleJamaica namhla kumidlalo yenkezo yeNetball World Cup. Kolunye udaba lwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uBethemba Ndlovu uthi ulethemba elokuba abagadli beqembu lakhe bazenelisa ukulitshayela emambuleni kwelimpelaviki lapho lelo qembu elizavakatshela khona elemanika Diamonds. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lezi ndaba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lingena kwimidlalo yangempelaviki lihle zendaweni yeshumi lane engalane nemiklomelo lile miklomelo lishumi lesithupha. Kodwa umsekeli kamqeqeshi waleli qembu uBethemba Ndlovu uthi yena belidlala kuhle kakhulu kwimidlalo edlileyo kodwa okusililayo yikuba abagadli belitshayele emambuleni. Umfoka Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba ekuvakatsheleni kwabo iqembu elingene lonyaka usigaba saphezulu elemanika Diamonds ngensonto enkundleni yevengere amasango azavuleka.
Sidlala sharp, we play very well, maybe we let down by finishing yethu. Bajahe ukuthi sokumele Ndlovu before is ready was mouse eseboxini. As a striker ibhola liphambi kwakho, you are in charge of the situation. Anything else you know, tinta, it's a penalty.
Imidlalo yeviki yeshumi lanhlanu yona iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leChickenini elizadibana khona lelebulawe Chiefs enkundleni yeluveve. Lo mdlalo ukhangelelwa ngabaningi abalandela amakhasi alawa maqembu awe-Twitter njengoba kuyinjayelo ukuxhophana lokunyonkolozana phakathi kwalawa maqembu omabili ebulenjini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHerentals lizadlala lelewange ngase-National Sports Stadium. Iqembu leZPC Caripa lizemukela eleTriangle ngasenyamunga. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizangqikelana lele-Black Rhinos ngase-Baobab. Ukuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo okuyilo njalo eliphethe isicoco seligue ele-FC Platinum lizadlala lele-Chapungu ngasemandava. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamos lizadibana lele-Cape United ngaseRuvaru. Iqembu leTel 1 lizadlala lele-Mshwane Stars ngaseLuveve. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba e-Vitality Netball World Cup libhaxabulwe nge-47-77 ngeleJamaica emdlalweni oqhutshelwa namhla emini. Lo bekungumdlalo wokudinga ukuba yiwaphi amaqembu azaphutha imidlalo yalonyaka ehlezi endaweni yesihlanu kusiya endaweni yethuba mnembili. Umncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele uzaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu laseNgilandi elizadibana khona leqembu laseNew Zealand kwisemifinali yakuqala. Kuthi kwisemifinali yesibili iqembu leSouth Africa lizanqikelana lele-Australia. Amaqembu azaphumelela ngomgqibelo yiyo azadibana kufinali sokudingwa intshantshi zomhlaba jikelele ngensonto. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday uPhathethi Jeremiah uxoxa lomhlabeleli owaba lodumo ngengoma ethi True Love uBusincube yena oke wasevakatshela emsakazweni wethu wena lo Studio 7 kuyona le iviki.
Uhlelo lethu lwalamhlanje uhlelo olezingoma sibe lethuba ke elihle inhlanhla yamaswazi yokuba lo mculi odumileyo eZimbabwe uBusincube asisebenze ke sonke siseZimbabwe sisemzakazweni oweZimbabwe khathesi sesilapha ke eVOA. Ubusi wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi kuye lapha
yengokuqala
sube lengoma ezithile eminyakeni nale yesehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususe eNorway?
NgiseNorway sengile madlala amabili ngilosiko enye yokugcina ngirekhode ngo-2016 le ni recorde ngo 2018.
Sizo wa kulula maketane. Sizo wa kulula maketane. Undo this chain. Sizo wa kulula maketane.
asiqalisele uSibo igama la ngkhona livele ngapi le
igama leli ngiphongulithatha nje ngoba ngithe mina yime sokumele ngiqinise uSibo ngoba yime sengikhulile uSibo ngaluthiya mina uSibo abalandelayo kabasoze bayakwazi ukuthi sivelaphi
asikhulumeke engathi yeqakathekileyo itrack khona yeah. Lapha yiphi yazi
Thula Africa
Thula Africa
yeah
kuyini okwakwenza ubhale uThula Africa
uThula Africa bengikhangela isituation nje ngikhangela jikelele iAfrica yonke mbona ukuthi silebunotho obuningi but thina sikhanye ngani sithi abangabayanga mpinde ngikhangela ngithi ah nambone ngani omongameli bethu yebo bangaziyo ukuthi bakuhambise njani
Tulani ma Afrika bungani likala ngemihlanje
Muyelo Thula Africa
yeah.
Kona ke vele usuthuthele e Norway
yeah.
Lokho usachaya ezindaweni zokulibazisa uZulu kumbe isese kusokuzincane
enoyi ngiyachaya kodwa akansachaye kakhulu indaweni ezokulibazisa sengichaya ngathi singaba ama festivals
so dingxoxo yethu kodwa ke amazo ngawachiyela abalaleli inkuthazo bani
ya abantu kumele bathenga ama CDs asemthethweni manje kathi ukuthi uzutshela umuntu ukuthi eyami lo phawu olunje ukuthi angathengi ngayisiyo bathatha konke kunjalo kodwa babone ngani nxa sithatha ama download ku Spotify la khona ku labo iTunes kungconywana nxa abantu za download
sesilugqibeka lapha ingxoxo yethu yalamhlanje kodwa sizalikhunisela-ke lezinye ingoma eziphuma kudlaladeleli elibhalwe uSibo lithengeke umculo wakhe ku-Spotify, iTunes la kwezinye indawo ezisemthethweni lalo i-CD lona leli lalo liyatholakala kodwa-ke lithenge okusemthethweni
lo kabo sincube umhlabelelo abaludumo ngengoma ethi True Love limuzwa ixoxa lapho kuhlelo lwethu Woza Friday singakehlukani kwesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana bakhuthaza amapholisa ukuthi abumbe ikhomishini yokuhlolisisa umfundisi Walter Magaya ngamacala awetheswayo okudlengu labesifazana izakhamizi zakoBulawayo zihlangene zanquma ukuthi amakhansela akoBulawayo kungcono axotshwe. Walivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.